Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 28 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana. ZANU PF yokunda musarudzo mbiri dzemabuy elections muHarare. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG ichaendeswa kumabhanga ose emunyika kutanga mangwana uye vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. VaMushayavanu vataura mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga kuita gakava panyaya yemari iyi. RBZ inoti makambani anokwanisa kutora mari inosvika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 ZIG pasvondo uye vanhuwo zvavo vanokwanisa kutora zviuru makumi matatu kana kuti 3,000 ZIG. Ko mari iyi inokwana here uyewo kuparurwa kwemari iyi kunorevei? Tabvunza chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Ndinoona sokuti nguva yatanga takamirira yakwana. Mari yatanga takatarisira yemuso yauya zvakanga zvichemerwa nevanhu zvagadziriswa uye yauya zvakanaka nekuti nyangwe mari inotenderwa kuti tinge tichitora panguva yega yega tinenge tichida yakati wandei. Kumashure kuya sekutsanangura kwandakaita mari yedu yemuso yanga yakutoita sekuti hamusisina munyika. Nyika imwe neimwe vanhu tinoziva vanoda chekubata kana dziri nyaya dzemari. Chekubatawo chavanenge vachiona semufananidzo wenyika yavo, wemari yavo.
Asi kava Gwanyanya, vamwe vanenge vari kuti mari iri kunzi itorwe nemunhu kana makambani inenge shoma zvakanyanyisa.
Chimwe nechimwe chine pekutangira. Tatangawo nekupa mari iyoyo. Nekuti tikatarisa yanga ichitorwa kumashure kwacho muno yanga iri shoma zvisingabviri. Saka handionini kuti mazana mazviri zvitatu zvemaZiki kutanga kwakanaka. Nekufamba kwenguva tichiona kuti zvakamira sei tinenge tichingowedzerawo mari dzacho maringe nekushandisika kwadzinenge dzichiita nemaonero atinenge tichiita kuti zvamira sei.
Mungatiwo here danho rekusunga vari kutengesa mari pamukoto riri kubatsira semaonero amuri kuzviitawo?
Nyaya idzodzo dzinenge dzichiitwa nemapurisa. Isusu vanogadzira mafambiro eupfumidzi hwenyika tinenge takangoramba takaisa ziso redu pakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zvipinde mugwara kuitira kuti pasava nevanhu kuti vanochinja mari pamutsika mutema. Kana isusu tikavapa mari dzacho sezvatiri kuita iye zvino kuti kana uchida kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako wobhadharirwa kunze kwenyika kwaunenge uchida ikoko. Hationi chikonzero chekuti vanhu vanenge vakuchinjirei mari pamutsika mutema.
chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano
tingati vereserve bank havana kuita basa nemazvo nekuti mistake yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa zvino petakapedza mwedzi tisina zig raishandiswa nevanhu tangai tichishandisei vereserve bank vane chivimbo here sekuti vanhu vangasiya maus avaishandisa pavakanga vasiva vasina mari yenyika
izvi zvinorevei
vakatouraya zigi ipapo ini ndinofunga kuti vanga vasikuita sevanhu vasi pakapusa asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema zvino hazvina kuzobuda sekudaro nekuti tirikuona kuti kumusika mutema reti yezigi iri kuma23 zig against $1 pamusoro pezvefuti rehurumende rekuma13 saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya redi ichaenda papi tinoona kuti redi ichakwira zvekare ndezvekuti malimits vaisa iwaya kuti makambani sekunzwa kwendaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki then vo vanhu vo votorawa 3,000 zigi pavhiki mari kana yakulimitwa saizvozvo ichatoda kukwana nekuti kambani tikaiona sekambani kambani inotoda mari yakatowanda itingati cash nekuti kambani haiwo paritonga tuckshop mari yevalimita apapa yezigi iyi yekambani ndeye tuckshop iyi asi tikaenda kumatuckshop futi ari kumadowntown avo vanoita masales akatowanda kupfuura iyo ye30,000
totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekureserve bank kubazi rezvefinancial intelligence unit mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi
pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike nekuti panonga pakutoradza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaketi saka yava kutomanikidzwa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano vari parunare muharare bato rezanupf ndiro rakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kumount pleasant neharare east asi dzisina kunovhotwa nevanhu vakawanda izvi zvinotevera kusiya chigaro mudare reparamende kwakaitwa namuzvare fadzai mahere nava allen norman rusty makam vaive nhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change vachitsutsumwa nekwavaiti kupindira kwezanupf nematare muutungamiri hwebato ravo zvakabvawo kuti vaitungamira bato iri vanelson chamisa vabude vachiti rainge rapindwa napongwe asi mutauriri wezanupf vachris mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo ndiro rakakonzera kuti vachamisa vasiye utungamiri vachiti kusarongeka kwavo bato retriplec rinotungamirwa navawash mencuve harina kusarudza akakwikwidza kunyange riri kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende vakakunda kuharare east ndevakevin mutimbanyoka vakakunda vainge vakazvimiririra muzvare cynthia chesa kumount pleasant vakakunda ndimuzvare angela chimwedza mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano recenter for peace vasolomon bobo sibunu
kana tikatarisa nyaya yemabi election ari kubva kupiitwa tingati zvinhu zvinosungirwa nebumbiro remutemo wenyika tinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa sekusungwa kwazvakaitwa nebumbiro remutemo wenyika nekuti zvinhu zvakabvumiranwa nemazimbabweni pavakagadzira bumbiro remutemo kuti kana pachinge paita pangave paine abva adzingwa kana ashaya paite replacement nguva ichiripo vatotarisa kuti kana achinge achiitwa nemazvo zvichifambirana nezviri pabumbiro remutemo zvichifambirana nezvakawiriranwa panenge pasina chakaipa. Chatingataure ndechekuti kunogona kunge kuine zvimwe zvinogona kunge zvichiitika kuiro zvinogona kunge zviri kuita kuti vanhu vasazonofara nekuitwa kwemabielections iwayo. Zvinogona kuve imwe nyaya yakasiyana nekuti mabielections aitwa here kana kuti haana kuitwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vashoma vaende kunovhota?
Kana tikatarisa pakutarisa panyaya dzesarudzo, kune yatinotiyo apazi kungoshaya shungu nechimwe chinhu nenyaya yekuda kwekuti pamwe hazvisisina basa rakakosha kwauri. Ndo chekutanga tatiri kuona. Chechipiri zvekare chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zvakasiyana siyana. Takatarisa nyaya dzekuti upfumi hwenyika hunogona kunge husina kuita zvakanaka. Saka vanhu vanenge vachitarisa kuti ndinodyei ndobvomhanya here, ndinoswera ndiri kukiu yekuvhota, ndinoswera ndiri kurali here, ndinoswera ndiri kupi, kana kuti ndinotsvaga zvekuti mhuri yangu irarame. Ndo imwe nyaya yatinogona kuona zvekare yabata panyaya dzemaelections.
Totarisawo iyo nyaya yekuita marecalls, vamwe vanenge vakuti yaakushandiswa zvisizvo, zvikuru vachitaura nebato riri kutonga richinzi riri kushandawo nematare. Munoonawo sei nyaya iyoyo?
Marecalls kana tichiatarisa iprovision inenge yakanaka. Kana tichitarisawo dzimwe nyika dzatinomboona sarudzo, maprovision ane kune dzimwe nyika vanenge vachiti takangazviri kune provision yakadai yakanaka heripo. Asi chaisingade ndechekuti ishandiswe zvisirizvo, yatingati abuse muchirungu, kureva kuti ndinogona kumuka mangwana ndichiti ndinoda kudzinga nhingini.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reThe Center for Peace vaSolomon Bobo Sibudu vachitaura vari parunhare muHarare. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld of Statistics inoratidza kuti pasi rose Zimbabwe iri pachidano chechipiri pauwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemugwagwa. Pakuita ongororo iri, sangano iri rinoti rinotarisa njodzi dzinoitika pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000 vari munyika yacho. Nyika iri pamusoro-soro kuuraya vanhu munjodzi iDominican Republic. Dominican Republic inofa vanhu makumi matanhatu nevashanu panjodzi zviuru zana, Zimbabwe ichifa vanhu makumi mana nemumwe chete. Dzimwe nyika dziri pamusoro-soro panyika gumi dzinofa vanhu vakawanda nenjodzi dziri muAfrica dzinosanganisira South Africa neNigeria. Taedza kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu vaFelix Mona, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zviri kutaurwa nesangano iri zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achizivisa kuti vanhu vafa mutsaona yekubonderana kwekombi nerori mumugwagwa weHarare neMasvingo wasvika pagumi nevatanhatu. Mutyairi werori anonzi akadhuma imwe motokari yeVW Polo nekumashure ndokubva rori yake yapinda munzira yemotokari kune rimwe divi ndokudhumana nekombi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Nyaya iri kunyatsotikachamadza zvikuru inyaya yekuti tiri kuona kunge mutemo usiri kunyatsoshanda, mutemo wepamugwagwa apa. Tinotarisa kuti pamugwagwa panofanira kunge paine mapurisa akapiwa zvikwanisiro zvekuti vanogara varimo pamahighway vachironda mota dzinenge dzichikonzeresa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Chimwe chinhu chatakuona vamwe vatyairo dzimwe motikari idzi, kunyanya marori makuru ematiraka aya, vamwe vacho havazorore, vamwe vanomadoro vachizokanganiswawo kana kurara vari pamugwagwa, zvinenge zvichikonzeresa tsaona. Tanga tichikukumbira kuti hurumende yaita kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vakwanise kuwaniswa zvikwanisiro zvakafanana nemabreathalyzers nemaspeed traps ekuona kuti motikari dziri kumhanya zvakadii.
Zvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvinoda kuti vanhu vanokonzera tsaona vange vachitongwawo kunyakuendeswa kumajeri kuti kana kukanzirwawo ma driver's license kuti munhu anzwe kutya kupara mhosva pamugwagwa. Ndechimwe chimwe chinhu chatiriguda tikatarisa kuti vanhu vanova mombe vane makore akawanda avanotongerwa kuenda muturongo, asi vanhu vanokonzeresa nekushanya vanosiwa vachienda vachimbonzi vabhadhare mafaindi vamwe wacho apo vakapara mhaka hombe sikuru dzekuraisa vanhu vasina mhosva.
Motikari dzinotakura vanhu vanenge vakuvara kana kuti dzatingati nhakura varwere kana kuti maambulensi dziri kukurumidzawo kusvika here panenge paitika njodzi apa?
Iri dambudziko guru remunyika zvikuru nekuti maambulensi hatina anokwanirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe. Pane chipatapata chave kuitwa kuedza kumisa hondo iyi kuburikidza nenhaurirano panguva iyo Israel iri kuti iri kuda kurwisa dunhu reRafah rairi kuti ndiro rakapotera varwi veHamas vakawanda. Asi izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe vari kuti zvinogona kuita kuti vanhuwo zvavo vakapotera munzvimbo iyi vaurayiwe nemauto eIsrael. Vamwe vari muIsrael vari kuratidzirawo vachiti vari kuda kuti hurumende yavo ione kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvakapambwa neHamas zvasunungurwa. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Zita rangu ndinonzi Peifarai Kupfuwa, ndiri chief executive officer weorganization inonzi Young Miners Foundation. Mayouth ari between 18 to 40 vari kuita mabasa ezvekuchera.
Koma Farai, mukatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita kana kuti zvamuri kutarisira kuita munguva inotevera zvakanangana nekusimudzira vechidiki vari munyaya dzezvekuchera zviwanikwa kana kuti maYoung Miners aya?
Young Miners Foundation tiri kuindirira mberi kubvira patakavamba chirongwa ichi chatibetsera vechidiki vetomabasa ekuchera mugore ra2010 kusvika nhasi uno. Tikuenderera mberi nekudzidzisa nekukurudzira vechidiki vose kuti vabati mabasa ekuchera sebhizinisi, vazame nepose pavanogona napo kuti vafambe mumurawo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kubva pakusvepega mamainzi avo kana vari mamainzi to the Ministry of Mines and Development nemamwe masector instrument etakakosha kafanana naenvironmental management agency nei kuti vati mashandiro acho anaka. Saka Young Miners Foundation tine calendar takagadzira rinobva kubva kunyandira kusvika kupera kwegore, rine maevent akuita chigore richitanga rakava kuita leadership session yataingodzidzisana nevechidiki kuti kana muri kumamaini kwenyu munomanaja sei mamaini enyu, and maleadership styles anu kushandisa ndeapi kuti mutungamiri gwenyu kuite kuti basa racho riendere mberi. Chechipiri, takabatana neveMMCs veNews Marketing Corporation of Zimbabwe vakatibhadharira chikoro chekuti tidzidze kuZimbabwe School of Mines for a short course yezvekukaka nekupolisha matombo. Saka takaita muungeli about 2 weeks tripa Zimbabwe School of Mines tichidzidza kuti kumatombo ari zimagemstones anaunga munzvimbo dzakaferasakuda makarei kana Bank Bridge dzimwe dzimbo dzakafiyafira munyika aya, tingaitewo sei kuti tiite value addition beneficiation tinogeza kungomatengesa akadaro kuti anoita value yakanyanya kakanga takagadzira jewel akata takadzidziswa kumasota kumagreda nekumakata nekumapunja. Tikuenderera mberi nechirongwa chese kudzidzisa vechidiki kuti vatakagumire mukuchera tiende zvakare tiko patichagadzirisa vanto patichagadzirawo kana ari marini yedu maiyering yedu mabhesket edu chitengesawo muno munyika nekunze kwenyika zvakare, nekuti nyika ino ine zvichirwa zvakawanda. Tikuenderera mberi zvakare maprogramu dakapaa nemaYoung Miners indaba
iri kuitwa rini indaba iyi
kuti mafiti mashoma shoma ari kuuya kumashonaleri iti kwa tino mwengari dana kwa kibiki chidisa kuchi tingari teba sa irisei zidi pamura tinga peke mamaini sei lakari gati masini zidi tino dali kende rendeli tinga mawane kupi kabile taka wangana taba kujibuza kwa sena sa ema prezi kitu kita jibu ya tafana mvura kwa kama mwewewe ni mawezi sesma hizi ima mwisi kwa hali reti ni wali mvali uche rante kwa 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 suppliers equipment na chemicals nisi kwa nge hali ipo kasi chuta kwa 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 mende waliki ifika andama service ya kada kinomba ya kari na kuna vete malaga maina sudi bezi abita mpozi mkwedeba
mnenge mchita sei
kino chaka uniwechi bika alikita mshaka naka mbasa ya vichira umugu ni menjati kufuma la kani kituo pesta ya zateti kukuda kuya mshu ngana pa maini pako nivangu wetu kutuwa nivangu kukoka moto na zidu niko niwewe wakashika ipako soye ni wewe kuzi sanduwa sei asichi vija ni kuona nisho alikita tobe jao kituwe na rima poka kasi ya nasiana emuru mende nivangu shirindu nivangu nivangu chengita na nangu waliko za kare kishinza za kutuza na don't really rile kungoti wechi wiki nga ahi tora maini se definisi nga ahi baka maini chini shirenga ndeta chini cheupeni nivangu nivangu
Aiwa, tinokutendai mukoma Farai nekupinda muchirongwa chedu chanhasi. Mange makateerera kuna Farai Payne Kupfuwa anotungamira sangano reYoung Miners Association. Aiwa hamawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka. Aiwa hamawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vawande makadi iko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowa a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatuma vamwari, havazi vatuma vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vateereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vakakati endai kuwai dzakarasika chete dzaIsraeri. ndoo kwa kawira Jesu. Saka alava izimeji andizoba ai azireri zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine period kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri ana kuenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri, and otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders yarova Capes United 2-0. Dynamos yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Manika Diamonds yarova FC Platinum 1-0. Wange yaita Mangange 1-1 neHerentals. Bulawayo Chiefs yarova Chegutu Pirates 1-0. Kuchitiwo Green Fuel yarova Arenal 3-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana, vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. ZANU PF ndiyo yakakunda musarudzo mbiri dzemabai elections dzakaitwa muHarare neZuro. Highlanders yarova Capes United 2-0 mutambo weCastle Premier Soccer League watambirwa kuBaba Field Stadium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.